Was kid.
Bundza tinzwe, ndinoda kuvunza kunaishe wangu. Bundza tinzwe, ijova mukandipindura matondi.